Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikunguru 28/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vagari vemuchinoyi vanoti vanzwa nekubhadhara mari yenzvimbo dzepekugara kune vanhu vakapiwa nzvimbo nebazi rematunhu kana kuti madevelopa asi pasina zviri kuitwa. Kanzuro yeguta reHarare yekurudzira vagari kuti vashandise mvura yemumatsimi avakachera pamisha yavo kana migodhi kana kuti mabohol zvine hungwaru sezvo mvura iri muvhu yadzikira zvakanyanya.
Kuruziro yedu kuvagari ndeyekuti 1 musasvibisa mvura, marara enyu musaisa mune mvura oro musangoisa marara pese pese anopedzisira apinda mumvura. Totiwo vanenge vashandisa mvura, bhadharai mvura yenyu kuti kanzuri ikwanise kuwana mari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura. Totiwo vaya vane migodhi yavo padzimba, musarambe muchingodiridzira nemahosipaiti nokuti water table iri kuramba ichingodzika, hakuna mvura.
Bato reMDCT rinotungamirwa namuzvaro Tokozani Kupe rinoti harina kuda kukwikwidza musarudzo dzeby-election dzichaitwa mudunhu reGlenview South, uko kuchakwikwidza waVincent Tsvangirai senzira yekuremekedza nayo mutungamiri webato reMDC wekutanga Mushakabvo vaMorgan Tsvangirai. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vemuchinoyi vanoti vanzwa nekubhadhara mari yenzvimbo dzepekugara kune vanhu vakapiwa nzvimbo nebazi rematunhu kana kuti madevelopa asi pasina zviri kuitwa. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoyi kukomishoni iri kuongorora kutengeswa kwenzvimbo dzehurumende zvisiri pamutemo, vashylock mugandare vanoti havasi kufara nemari yavari kubhadhara mwedzi wega wega kuna vaobhedhaya musindo asi pasina kuvandudzwa kwenzvimbo dzavakapiwa. Vamugandare vaudza komishoni iyi kuti kunyange vachibhadhara mari inoita madhora makumi masere pamwedzi, nzvimbo yavari kugara haina mapombe emvura neanofambisa tsvina, izvo vanoti zvinoratidza kuti mari yavo iri kushandiswa zvisiri izvo navamusindo.
Dambudziko ratinaro nderekuti takajoina Agape Housing Cooperative Trading Destiny of Africa Network tichisubscribe mari dzedu ikoko, but to our surprise paground hapana kana chiri kuitwa. No development, no water, no sewer, no road yakanaka. This mismanagement of funds.
Vamugandare avo vakatanga kubhadhara mari iyi muna 2011 vanoti chave kuvashamisa ndechekuti mushandira pamwe wakapindwa nevanhu vaida nzvimbo dzekugara uyu wave kunzi ndewemunhu mumwe chete vanova vamusindo.
Kubva muna 2011 tichibhadhara mari idzodzo kusvika iko zvinozvo, tatoona kuti mari iringodyiwa havasi kudevelopa. Vauya kwatiri vaakuti hatitiri cooperative, yaakambani yangu aidaro ndiwo bhadhaya musindo. Aakuti iyi ikambani yangu ndoita zvandinoda nayo, hatichagari pasi secooperative kuti vaakuita zvaanoda iwo nesu.
Mumwe mugari amai Chenai kuMwala vanoti zviri nani kuti vabhadhare mari kukanzuru pane kuti varambe vachibhadhara vamusindo avo vavanoti vari kudya mari yavo. Amai kuMwala vanoti vakanyeperwa navamusindo kuti vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vainge vachitsigira huronga hwekuwanisa nzvimbo dzekugara uhu.
Zvinhu izvi takanga tazviudzwa zvinzi zvine chekuita zvekuti nezanupf vapresident vamugabe vachange vachikubatsirai vakakutsvagirai madhona vachiburikidza navamusindo. tapiwa maofa leta anima send number but ground panga pasina masenda chokuti tiratidzwe kunzi ii send yakwe hapana
vamusindo vachashevedzwa kuzopa uchapupu ku commission ii asi pavakambopa uchapupu ku commission imwe chete kwamutare vakati havasati vadarika nguva yekuvandudza nzvimbo dzekugara dzavakapiwa sezvo vakapiwa makore 10 kuti vaise migwagwa mvura nemapombe etsvina Kusafambisa zvakanaka kwenzvimbo dzekugara kunonzi kuri kuitika kukaroi uko nhengo dzekubatana cooperatives dzataurira commission iyi kuti kanzura haisi kufambisa zvinhu nemazvo. Mukuru wekubatana cooperative varodwe shangwa vanoti kugadziriswa kwenzvimbo dzavo dzekugara kuri kutora nguva yakareba asi ivo vachibhadhara mari kubvira muna 2014.
Damuzwa tingori naro ndive kuti ma ku develop ma sense kuti watora nguva yakareba chete because we are paying for rentals we are paying for what but service yedu yacho isho hakuna service
vachitaura ku commission imwe chete mukuru mubazi rezvematunhu vaChristopher Shumba vabvuma kuti kupiwa kwaitwa nzvimbo dzekugara nebazi iri kwainge kusina kunyatsojeka zvikuru muhofisi yezvekurongwa kwezvinhu kana kuti planning
from the way I've seen it myself are intercepting it It came in as an approval of a layout plan, not any other paperwork that I have seen in terms of my side as a ministry. The lab submitted a layout plan, and the Department of Physical Planning approved that layout plan.
Komishini iyi iri kutarisa nzvimbo dzehurumende dzose kuti ndivanani vagerepo uye kuti vakagara zviri pamutemo here kana kuti vane magwaro anovapa mvumo yekugarapo here zviri kubuda pachena kuti bazi rezvematunhu rakapa vamwe vanhu nzvimbo dzekugara kuti vadzivandudze vozopa vagari pave nemvura nezvimwe zvinodikanwa asi hapana chiri kuitwa sezvo dzimwe nzvimbo dzakatotengeswa kune vamwe vanhu pasina zvakaitwa izvo zvinonzi hori Vamwe vakapiwa nzvimbo vasina zvavati vaita kwemakore anodarika mashanu ndimuzvari Tanya Rushesha mwana wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri avo vakapiwa mahekitere 40 pamwe nenhengo yevechidiki yeZanu PF vaMike Chimombe avo vakapiwa mahekitere 30. VaChimombe vakaudza commission kuti vakabhadhara mari yose yekutenga nzvimbo yavakapiwa inoita madhora ekuAmerica zviuruzana ne50 uye havasati vasimudzira nzvimbo iyi nekuda kwekuti vakatorerwa zvimwe zvikamo navaBen Swanepoel uye nyaya iyi iri kumatare dzimhosva.
Kanzure yeguta reHarare iri kukurudzira vanhu kuti vashandise mvura yemigodhi yavakachera padzimba dzavo kana kuti mabhohoro zvine hungwaru sezvo mvura iri pasi yadzikira zvakanyanya zvekuti guta rinogona kuita dambudziko remvura nekukasika. Mutauriri wekanzuri yeHarare vaMichael Chideme vanoti vari kukurudzira vagari kuti vasasvibisa mvura sezvo kanzuro yave kuda mishonga yakawanda kuchenesa mvura iyi. Vanoti sekanzuru vave kukurudzira vagari kuti kunyange mvura iri yavo ngavasaishandise mukudiridzisa sangadzi dzavo uye kuti vaichengetedze. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kurudziro yedu kuvagari ndeyekuti 1 musasvibisa mvura marara enyu musaisa mune mvura oro musangoisa marara pese pese anopedzisira apinda mumvura. Totiwa vanenge vashandisa mvura bhadharai mvura yenyu kuti kanzuri ikwanise kuwana mari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura. Totiwo vaya vane migodhi yavo padzimba musarambe muchingodiridzira nemahosipaiti nokuti water table iri kuramba ichingodzika hakuna mvura.
Muri kugarawo heri pasi nevagari muchivazivisa nezvematanho iwaya nokuti tinoona kuti vakawanda vanoita kunga vasingazive matanho osa.
Matanho iwaya ari kuziviswa kuvagari asi kana vanhu vari panyunyuto vari pakuchema vanotaura kuti hatisi kuziva zviri kuitwa asi mukaenda pese patinotaura nevagari ma councillors meeting pama social media platforms pedu munoona vanhu vachipopotani zvatenge tataura kuti mvura hakuna asi mashoko anenge atosvika kuvanhu
ko panyayo yekuti vanhu vawane mvura yakachena tiri kunzwa kuti mvura iri kuwanikwa yacho kana yazowanikwa inenge yakasviba zvakanyanya zvii zviri kuitwawo
mvura kana yazo yakuenda kuvagari inenge yacheneswa asi kurudziro ndeyekuti ngatibhadharei mvura yatashandisa kuti tirambe tiine mishonga yekuchenesa mvura
tinonzwawo kuti kanzuru inoda mishonga inosvika 11 chete yekuchenesa mvura mungajekesa ipapo
hongu ndizvozvo mvura yedu yasviba zvakaomarara kwazvo yekuti yakuda mishonga yakawanda kuti inge ichichena
saka mishonga iyi yasiyana papi neyamanga muchimboshandisa pamari here dzekuiwana
mishonga yawedzera pane yatabe tishandisa zvinodhipendawo nenguva yegore nelevel of pollution nelevel yemvura yana kuti inge yakaita sei kuti tinoshandisa mishonga mingani asi kuwanda kwemishonga kunowedzerawo mari yekutenga mishonga nokuti kuwedzera mushonga umwe chete kunowedzera mari
taionawo kuti paine kugadzirudzwa kwaiitwa kumoton jeffrey kwasvika papi
kugadzirwa kukwaitwa kumoton jeffrey iko zvine zvitinango kuti tiri paover 90% yekugadzirudza asi imakeup yatinenge tingoita iyi tombopa muenzaniso wemunhu achembera munoona kumba makeup mukaisa maiyeringi mukaita chii mukaisa makeup mukaisa pemu asi hazvichinzi yekuchembera kwemunhu tirikuti solution paHarare ndeyekuvaka madhamu matsva anopa mvura yakachena ari kumusoro kweHarare kwete kuzasi kweHarare kunoenda tsvina yese
vanga vari mutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare nestudio 7
Wadram, yo, cool it, guy.
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's a pressure.
Now we're shifting.
My Instagram.
Yeah, bro.
Na father, my sister. Na father, munu wese, my sister. Doro tadira, pasita, pasa, vari, pasita, pasa, gana, my ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dance of Fada makaterera Studio 7
Bato reMDCT rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe rinoti harina kuda kukwikwidza musarudzo yeby-election ichaitwa mudunhu reGlenview South uko kuchakwikwidzwa navaVincent Tsvangirai vakamirira MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Mutevedzeri weMDCT vaObert Gutu vanoti bato ravo raive nenhengo dzakawanda dzaida kukwikwidza musarudzo iyi asi seutungamiri vakazosvika padanho rekuti vasakwikwidza senzira yekuremekedza nayo mutungamiri webato reMDC wekutanga mushakabvu vaMorgan Tsvangirai. VaVincent Tsvangirai vanoye mwana vavatsvangirai ndemumwe wevanhu vapfumbamwe vakasvitsa mazita avo kudare renomination court nemusi wechishanu chapfuura vachizivisa kuti vaizokwikwidza musarudzo dzekutsiva chigaro chakasiyiwa namushakabvu amaivimbai tsvangirai java avaive mwanasikana vavaMorgan Tsvangirai vakashaya mushure metsaona yemumugwagwa ngatinzwei vagutu vachitsanangura
chiona nematambudziko akapinda mhuri yakatsvangirai the past few years 2 years ago zvakatinetsa seutungamiriri takagara pasi tikashushikana tikati pakuzooneka takunge tiri kukwikwidza mwana wemutungamiriri wedu muchirungu tinangoti takazviona zviri unconscionable zvakati panguva inogozha zvakati panguva inorema nokuti takati zvinezvi ngapa takutorwisa ivo vatsvangirai vacho mbuni isu tichitiwo havana zvavakatikanganisira munhu atinoremekedza mutekwa tekwa saka takaona sekuti kuzenge taakutsvaga ecandidate anezenge achikondesta akamirira MDCT achikondesta against Vincent Tsvangirai zvakafanana nokuzviruma tikati in honor of the memory of Dr. Morgan Tsvangirai isu hatisi kuzoisa candidate ndo sajesera takabatsoutungamiriri saka pakada kumbokweshana mashoko amwe akati idemokrasi demokrasi hazvina basa kuti ndiani akwikwidza angatikwikwidzei chete tikati zviripo izvozvo zvekuti kune dzimwe nguva dzokuti tinofanirwa kushandisawo tinangoti muchirungu morality tiri vanhu vatema hunhu hwedu hatisi kuzobisa candidate kuGlenview South
asika vagutu bato renyu makaisa candidate musarudzo dzapfuura makakwikwidzana naamai Tsvangirai Java chii chazoshanduka apa
zvinhu zvinochinja nekukasika mupolitics jonga zvakaitika ndizvozvo vateereri ndokunga vanoyeuka Asi takaona kuti ine zvakazoitika ukaona rikangoti mataona akazoitika kushaika kwa Kevin Bai tikaona kuti just a few days ago gogomundu wakashaika zvakatiremera takaona kuti pari zvino Glenview South zvapamirira mukomana uyu mwana wetu uyu Vincent tombosiya akadaro asi nangari any other candidate asiri Vincent Tsvangirai aiwa taisana kwambura akacheka makumbo.
Hamuzoonekwa here sekunge matya kukundwa zvine mutsindo musarudzeidzi motsvaga unzira
yekuenda nayo musarudzeidzi. Unoona Jongaka, politics is about competing. Isu hapana chatinotya nokuti kumukoso ukaonawo kuti tinoita vacandidates tine candidate kumangwe tine candidate kurupani east saka ndingangoti muchirungu maspecial circumstances.
Vanga vari mutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT vaobet Gutu vari parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001 202 465 0318. Namba izi zvakare 001 202 465 0318. Tinotepfenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende Afghanistan vanoti motokari yanga yakapakatiswa mabhambo pamwe nefuti zvashandiswa mukurwisa vanhu muKabul, izvo zvauraya vanhu vangangoita vaviri, vamwe 25 vakakuvadzwa. Iran inoti urongwa hwenyika dzemuEurope hwekuumba mubatanidzwa unochengetedza ngarava dzinotakura mafuta dzinenge dzichipfuura nemupersian gulf kana wakaitwa hauna kunaka uye ndehwekudenha. Zvinotomboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nasi tirikuendera mberi tichikurukura nyaya yechirongwa chehurumende yeAmerica, chirongwa cheMandela Washington Fellowship. Vhiki rapfuura tanga tina vasavelo nare. Nasi tina vaPassmore Ndlovu umwewo ari pachirongwa ichi. VaNdlovu, ndino mugamuchirai muchirongwa, zviri kufamba here mukoma muri kuno kuAmerica muri pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship, icho chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vanoita mabasa akasiyana siyana? Ngatitangirei panyaya yebasa ramunoita.
Aiwa, ndinotenda mukoma Mike nekuva neni muchirongwa. Ini ndingati ndinoita nezve digital storytelling tichishandisa mamobile devices, saka ndinobika zvirongwa zveparedio atingati mapodcasts, nekubika zvekare madocumentaries. Asi kuti tine maspecific communities andinoshanda nawo kuChiredzi. Takatarisa the Shangani people vari kuChiredzi. Inini semunhu akakurira kuChiredzi ndikadzidza ikoko, zvekare ndinonzwisisa upenyu hweikoko. by the way, I'm from the Shangani community. Saga ndingati ndakakura ndisinganzwi rurimi rwechichangani rwuchitaurwa paredio. Saka nekudaro ndikatini zvakandipa kuti ndifunga kuti ndiite basa kairi kuti tisimudzire Shangani communities vave nevoice. Saka tichiita samapodcast andinoita ndine inonzi Swavutomi, chirongwa chakanangana nenyaya dzeShangani people. Ndovatinenge tichipinza muchirongwa vachitaura zvakawanda zvavanosangana nazvo. Ndine inonzi The Update with Pasmo. Apo tinotarisa vechidiki tichenge tichipinza vechidiki vanga vadai vane matarenda nezvimwe zvakasiyana siyana vachinge vachitaura nyaya dzakasiyana siyana. Chinangwa chiri chekupa exposure kune vechidiki.
Nguva yenyu muri kuno kuAmerica muri pasi pechirongwa ichi cheMandela Washington Fellowship yave kusvika kumagumo. Pane zvamungati madzidza here zvingachinja maitiro amunoita basa renyu?
Ndingati ini ndakadzidza zvakawanda chose mukuburikidza nechirongwa chinoichi. Chandakanyanya kunzwisisa ndikati leadership. Takatarisa kuti ndange ndichiita zveleadership in civic engagement. Saka zvakandibatsira kuti ndinovimba kuti ndichidzokera kumusha kundoendera mberi nebasa randinoita ndichange ndichikwanisa kushanda nevanhu vemunharaunda, ndichange ndichikwanisa kuremekedza vanhu vemunharaunda, zvekare ndikati networking, kushandidzana nevamwe vangadai vachiita basa rakafana nerandinoita ndo zvinhu zvakanaka chaizvo, nekuti unodzidza zvakawanda mukuburikidza nekubatana nevamwe vanokwanisa kunge vane ruzivo rwausina iwewe mubasa rumunge ndichiita nezvo.
Pari zvino muri kuno kuAmerica kune magetsi, mukapinda muchipatara mushonga uripo, mari iri kubatika. Zvese zviri kushayikwa kumusha zviri kubatika kuno kuAmerica. Nemaondero enyu muchakwanisa here kuzonyatsoshanda pamuchadzokera kuZimbabwe?
Aiwa, zvakangoomawo. Ndokape kuti unenge une basa raunenge uchida kuita, ndikati matargets uchitanga project une matargets ako kuti nenguva yakati ndifanira kunge ndapedza basa rakati, asi kuti nesituation yacho iyi unenge usingazokwanisi kunge uchisvika patarget yaunenge wakatarisana nayo. Saka zvinotiafekta pabasa ratinoita, tichingovimbawo kuti zvichange tichigadzirisikawo kuti tinge tichiendera mberi nebasa ratinoita.
Aiwa, takunzwai zvakanaka vadlovu. Nguva ndiyo yadyana namupeta echirongwa muchikanda mazwi maviri matatu kune mhuri yeZimbabwe.
Ndinotenda nekuva neni muchirongwa mukoma Mike. Ndikati mashoko angu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe, vechidiki vese vakateerera, kana une project kana kuti basa rauda kutanga, zvakakosha tsvaka ruzivo pane vanokwanisa kukubatsira kuti uendere mberi nebasa rako. Ndatenda.
Mhuri yeZimbabwe mabva kudzwa kuna vaPasmo Ndlovu, umwe vechidiki ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship chegore rino. Nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganai padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapo pachirongwa chedu chevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare BigMike3 paTwitter nepaInstagram. Muri yeZimbabwe, tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Mike Hove, muri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike musakanganwa kuti nechipiri Mike anenge achikupai chimwe chirongwa chaanoita hurukure nevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chimwe chirongwa chezvechitendero.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Mane rakanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kupedzisa hurukuro yavaprofita yatange tichitandanisana nayo kwemasvondo maviri apfuura. Kuti vatipedzisire nyaya iyi, nhasi taunza Reverend Dr. David Simango vekuManchester kuUnited Kingdom tikavabvunza mubvunzo umwe chetewo: chii chinonzi muprofita?
Muprofita munhu anoshandiswa naMwari kutsanangura zvinove pamwoyo paMwari kuvanhu nenguva yaanoda Mwari kuti vanhu vazive. Saka chiprofita chipo chinobva kuna Mwari chinouya kuvanhu chichizivisa vanhu urongwa hwaMwari.
Muprofita munhu akaita sei?
Muprofita munhu mutendi, munhu anotenda Mwari sezvo ndati chipo kutaura kuti Mwari ndiye anosarudza achingopa munhu mumwe nomumwe sezvokuda kwake chipo chaanongopa munhu mumwe nomumwe.
Iko kuprofita zvinorevei?
Kuprofita zvinoreva kutsanangura zviri pamwoyo wamwari kuzivisa Rutsi, asi kuonemwe tsananguro kuprofita sezvazvinotaurwa naPauro kuvakorinde kutanga chapwa 14 zvinoreva kusimbisa kereke nokuisimudzira kuti ive yakasimba pakutenda Mwari.
Muprofita anogona kutaura here mashoko echiprofita nhasi kwapera nguva oshandura zvaambotaura?
Ipapo apo mabvunza mubvunzo mukuru chaizvo. Zvinoreva kuti izvo Mwari watinonamata uyu ndiMwari asingashanduki, nekuti tinoudzwa izvozvo kuvaHebheru chapter 13 verse 8 kuti Jehovha ndiye ndiye kudzorona nhasi nokusingaperi. Asi manje soko ramabvunza rinokosha nokuda kwokuti iko mabvunza kutiko Mwari anogona kuzvishandura zvinhu zvaakataura. Zvinoitika, ndingakupai mufananidzo kubhuku raJobho, raJona. Jona wakatumwa naMwari pachapter 3 paverse 4 kuti audze vanhu veNinivha kuti richaparadzwa. Saka Jona akatoudza vanhu ivavo kuti Ninivha richaparadzwa. Izvi zvakanga zvichitotaurwa naJona nokuti zvanga zvabva kuna Mwari, asi vanhu vakazoshandura pfungwa dzavo vakatendeuka kubva mune zvakaipa zvavo. Mwari zvaakanga ataura akazvitandura iye Mwari nokuona kutendeuka kwavanhu. Saka chiprofita chinogona kushanduka maererano netsika dzinoitwa nomunhu.
Munhu anogona here kurota hake oti chiprofita?
Pane mutsau pakati pekurota nokuprofita. Zviro kwazvo muprofita anogona kurota hope, neumwewo munhu asiri muprofita anogona kurota hope. Mutsau uripo ndokuti kana uchiprofita unogona kupuwa soko naMwari masikati machena kwakati ngwe, otaura newe nomwoyo wako noupenyu hwako kuti upe vanhu soko.
Munhu asiri mutendi anogona kuprofita here?
Pane mutsau uripo pakuprofita nokuda kwokuti iko tino muvengi wedu anoti Satani. Satani uyu anoda kuti azviitewo saMwari, saka anotevedzera, asi chaasina manje Satani rudo. Saka zvipo zvose zvomweya mutsvene zviri mubhaibheri zvinogona kutevedzerwa naSatani. Zvose zvokuprofita zvese nokuita minana masaramuso anogona kuzviita. Saka kana munhu asingatendi Mwari, asinganamati Mwari, anogonawo kuita masaramuso sezvakaitwa nen'anga dzaFarao dzapaIjipita dzakashandura tsvimbo kuita nyoka sezvakanga zvichingoitwawo naMozisi.
Mataura nyaya yemasaramusi yevanhu vanotora tsvimbo dzichishanduka kuita nyoka, muprofita wechokwadi tinomuziva sei?
Muprofita wechokwadi anozikanwa nezvibereko, toko rinoti nezvibereko zvavo muchavaziva, nokuti tinoudzwa kuna Mateo chapter 7 shoko rinotiudza kuti nemazuva okupedzisira pazuva rokutongwa vachamhanya vaprofita kuna Jesu vachiti iteite taiprofita nezita renyu, tichiita mabasa makuru nezita renyu, neminana nezita renyu, asi iye Jesu unoti ndichavati ibvai kwandiri mivaitire zvakaipa. Saka muprofita wechokwadi anozikanwa nokuzvininipisa.
Vaprofita vanogadzwa here?
Vaprofita sezvo ndambotsanangura kuna vaEfeso, Paura anotiudza kuti iye Kristu Jesu pachapter 4 verse 11 ndiye akapa vanhu zvipo. Saka vanhu vaprofita ava vanhu vanogadzwa naMwari, naiye Mwari kana kuti yatinoti muchirungu calling.
Tinotenda zvikuru Reverend Dr. David Simango vekuManchester kuUnited Kingdom vatipa mashoko anovhara musoro wenyaya yevaprofita muchirongwa chedu. Ivai nesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndiri Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka, tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo katinoshandisa Jesu isimba rangu. Tokupai zvabuda mumitambo yatambwa nhasi yeKasolaga Premier Soccer League. Yapera yakadai: Mushowani Stars 2 ZPC Kariba 2, Capes United 1 Ngezi Platinum 2 Wange 1 Tel 1-1. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti vanzwa nekubhadhara mari yenzvimbo dzepekugara kune vanhu vakapiwa nzvimbo nebazi rematunhu kana kuti madhevhelopa, asi pasina zvavari kuita. Bato reMDCT rinoti harina kuda kukwikwidza musarudzo yebyelection ichaitwa kuGlenview South sezvo kuri kumiririrwa nemwana wavamoge Tsvangirai vaVincent Tsvangirai. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu, ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Standikile Musanga.
Soko isika tisenda baku VOA.